chokutanga ndechekuti tinokadzamadzwa kana hurumende ichingouya nezuva rokuti zvikoro zvaakuzovhura musi wa28 July. Nokuti chikuru hachizi chokuti zuva rokuvhura zvikoro ndirini. Chikuru ndechekuti pane zvataita here zvinopa kuti zvikoro zvinge zvichivhurika musi wa28 July. Nokuti zvinopa kuti zvikoro zvivhure hazvisati zvavamo muzvikoro. Chatakagara tichitaura ndechekuti panoda COVID-19 risk assessment inoitiwa netask force inoinkluda vekuhealth, vekuministry of education namatrade union hazvisati zvaita izvozvo. Zvikoro zvatinazvo zvinosvika izvo almost 10,000. Hapana kana chikoro chatichambova nethermometer zvayo kana testing kit. Iwo matesting kiti munyika achitonzi akashota, hasi kukwana. Avo vari muquarantine vachitotadza kuti vateste nokuti matesting kits acho hakuna. Saka tinoona sokuti pasina matesting kits, mathermometers, masanitizer nama other mappes nekucheneswa kwezvikoro izvo zviri kushandisa semaquarantine places, tinoona sokuti kungava kuwaraidza zuva kuteya nzou neriva kuda kuvhura zvikoro musi wa28 July, uyezve kungava kutambana madhaka pasina mvura, uyezve kupinza upenyu hwavarairidzi nevadzidzi kana kuti vana vechikoro mudambudziko pamwe chete nenyika yese. Saka hationi sokuti zvikoro zvingavhurika musi wa28 July nokuti distribution yega muzvikoro zvinosvika 10,000 iyi inoda pangasvika 2.5 to about 3 months. Saka tinoona sokuti pavataura apa hationi sokuti zvikoro zvingavhurika. Kungava kutopenga kuti tingomhanya kuvhura zvikoro. Iyo COVID-19 ichiita muramba mhuru chaiyo, zvatiri kuona izvi makeses achiincreasa, ndinoona sokuti panoita mateya.
Imi makambopuwawo here mukana wekuti mupewo pfungwa dzenyu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro uku?
Takapa professional advice kuministry of education, vakapiwa futizve submissions dzatakaita neparlamentary portfolio committee education. Asi zvinoratidza sokuti vanhu havadi kuteerera professional advice yatakavapa semaunions, vakapiwazve namaparlamentarians, asi vatomhanya kungomhanya kungomuka. Munhu arota zvikoro zvavhura votomuka achitaura date kuti zvikoro zvovhura musi wa28 July. Ndoona sokuti imhiri diri kumuka kwausina maoko. Handioni zvichikwanisika kuti zvikoro zvivhurwe padhuzesa. Asi dei vatiudza kuti iko zvino taisa mamas, iko zvino taisa matest kits, iko zvino taisa mathermometers muzvikoro, ndo patingazotanga kutaura kuti tozovhura zvikoro riini.
Matanho apa hamuchatorawo imi semasangano evarairidzi kana zvikoro zvakavhurwa zvamuri kutaura zvese zvegadzirirwe zvisati zvabuda, zvisati zvaitwa?
Danho rasara chete rekuti tiite sema teacher trade union ndeyokuti titore inonzi interdiction order yokuti tistope kuopenawa kwezvikoro.